bebanda netende bachkorewa dizundururu rola kanja wonne mwa kozwe mera babila don funne rasta wa we run them talk to mambo
tasha
talk to mambo
south dumbar
talk to mambo
shaka what up
here is mambo
Sangorine shumbarine noro andidzoke patendine nave sere mepo watsoka wine nyama unodezwa nemutupo maimpana hanzi mutauru mufie mukono ndirikovika mapanga mapemba nematemo nekuti ndiri mbada ndototsvedza nechipenzo atingafeni nzara takagarira mapatsa atisana muchipa tisikupikira magandanga Zombo tikaveza, sika hondo tinodeta Hopo mupeta, osho tichichema Oto tzikurasa muskwe mbinga